Mashoko iyo anakosha. Mashoko akakosha, mashoko akataura namunangagwa kuti my lessons dzedu satina chokuvanza patsarudzo dzedu. Hapana chokuvanza, hapana chatinonyara nacho kana kuti chatinotya. Vanoda kuuya vachiona huyai muone. Munongotudza kuti moda kuuya tongeita through the normal security moya muchiona. Nokuti hapana chakavanda nokuti mudzimu unopirwa usiku ndoo muroi. Iyoyo ndoo gesture iri important yakaitwa namunangagwa. Inoza transparency asi ichakuvadzisa opposition nemhake kuti opposition vanga vajaira kuti kana varudza vanoti zvichabirirwa kwaita nikufu kwaita zvakati kana vanhu vese vakauya vakubvira United Nations EU hopefully Commonwealth navamwe vese namabritish vakauya vakatarisa sarudzo vakaita zvakaitika kuKenya zviya zvokuti vatarisa sarudzo makanzwa vakeli vachiti ivo sarudzo yaitika zvakanaka tikazoona varaila Odinga voti sarudzo haina kuitika zvakanaka pasi rese rikabva ravaignoa rikati ndozvako zvisina maturo izvo ndo zvichazoitika kuZimbabwe izvozvo nokuti kana sarudzo ikaitika kuine ava vari kuonawo pajekerere nyangwe vanenge varudza vakazotanga kuti hazvina kufamba zvakanaka kana pasi rose rati zvafamba zvakanaka ndokupera kwacho vanenge vachizi zvaramba maruza maruza zvino kuuya kweEU chatanga chitarisirawo kuti pamwedzi unouya apa measures or sanctions ari tiriko against the certain entities and individuals vekuZimbabwe kuti aziviswe as a sign of a goodwill a good gesture pama reforms ari kuitwa kuZimbabwe hazvibatsire kunomirira rimwe gore kumirira February gore wegore unouya tione kuti vachaita sei
tiri kunzwawo vachitivo vakagadzirira kuti vange vachidyidzana neZimbabwe ndokunge munyika maitwa sarudzo dzakachena vachitiwo muchiremekedzwawo nyaya dzekodzero dzevanhu pane zvachinja here pane zvavaimbotaura karapa
hapana chachinja hapana chinyowani ndochokwadi chaitwa hapana chicha iko zvino zvangu vapo ndezvokuti havachanzi uyai unzai vanhu vashanu vanozoona maelections zvavaimboita iko zvino kwakuakrista vanhu vakawanda vanokwanisa kukavha the whole country hopefully asi other than that hapana chachino chambochinja nokuti musakanganwa kuti nyaya yekodzero dzavanhu ndo nyaya yavari kunetsana nebritain is one of the issues yakaita kuti kuve nebrexit ka yehuman rights act saka iyoyoyo yangogara iri nyaya ichangonera hatizingazivi kuti mabenchmark ari nechapapi zvinozonzi kana makohwesa manenge maitei chatinongoda ndechokuti tikatanga pasarudzo iyoyiyo kuti zvido zvavana vezimbabwe zvabudiswa nesarudzo sarudzo yavo chaichai iri pachena katikapedza ipapo zvimwe zvese hedu tinoti tinongotaurisana nokuti nyika padzenge dzakagara dzidzana panenge pachifanira kuramba pachitaurirana chero paine kutaurirana tenge tiri right pasina kutumirirana makunun'unu nekutukana aiwa zvakanaka hauoko tinotarisira kuti vatambanudze ruoko rweushamwari rwakasimba kudarika hwavakutisa mutambanudza iye zvino izvi asi zvitadero futi hatitukane nawo
asi imi mungatiwo here pane zviri kuchinja muZimbabwe umu zvekuti zvingaite kuti vekunze ava vabvise zvirango zvacho
zviri kuchinja muZimbabwe zvakatonyanyisa kuwanda tinotongotanga nekuti kudhara tatisingakwanisi kuti vanhu vati nyaya dzekukura hundi dzinotaurwa vanhu vanoungana vachitaura kana kuratidzira nyaya dzekukura hundi iye zvino zviri kuitika hoku kune vanonzi vakazobatwa namauto vakarohwa asi makaona nokurumisa hazvina kumbotora nguva vakabva varegedzwa kwakuti maukuitei takati hatichadeiro kubva kumusoro vabva varegedzwa ndobva vaita zvakadaro iye zvino izvi tinoona kunounganwa pamahotera kunounganwa pachiitwa zvese zvinoitwa vanhu vachitaurirana vanhu vachiratidzira vanhu vachizuwa nyaya dzakasiyana-siyana zvanga zvisingaitiki zvinoratidza izvona pachena pese kuti utare hwanga hwakasunga nyika hwati zvati zvinokeiwo nokuti vanhu vatisunungukei tinotarirawo futi tiona vamunangagwa vachisaina National Peace and Reconciliation Act ichiva inova inosunungura zvakare kuti vanhu vataure nyaya dzemapast conflicts akaitika munyika nekuti chii chakambonyatsoitika vanoti nehealing yotanga ipapo chichiendera mberi all those are very positive things which has happened within the last almost 7 weeks now vamunangagwa vatora masimba
asi ka vanopikisa vari kuti mitemo yesarudzo haisi kunyatsovandudzwa vachitovedza NPF ari kutyidzira vanhu mareserve home vachiti tipei mavota manhamba aya epama slips amunenge manyorisa kuvhota maserial number
mitemo yesarudzo havasi vanhu vava vasimbori clear kuti vari kuda kuti chibviswe chii nokuti mukuziva kwangu kwese ndekwekuti pane inonzi interparty dialogue vanogara vachiungana nguva nenguva svondo nesvondo vavanhu vamapato esaya makuru aya vachitaurirana kuti patodi voungana nezeki vachitaurirana saka reform dzinoitwa ne platform iyoyoyo kune reforms dzinotaurwa pa Twitter dzinenge dzichinzi reforms dzakati pa Twitter vari kutaurirana asi vanhu vanotomboreva because sese vanotaurana vanosaingirana ndosaka muchiona iko zvino kune draft ye code of conduct